manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica vari muZimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwaMahachi kuManicaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi. Mapurisa uchengetedza mumwe mwana ane makore matatu mujeri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weZimbabwe USA Business Forum watanga muHarare nhasi uchipindwa nemakambani akawanda pamwe nevana muzvina bhizimisi vakabva kuAtlanta, Georgia muAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica ava vari kutsvaga mikana yekusimba mari yavo muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadag. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu, sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina, vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kuhitana pakati peZimbabwe neAmerica kwavati kwakaderera.
Tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane, vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other. Kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi, hurumende dzese dzinge dzakakosha kunge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuchizana kuve nyore.
So we want to understand the opportunities, the other opportunities that exist.
Tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyaya dzetechnology dzicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu.
Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaTedious Chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau.
Zimbabwe sakutaura unoita mukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo.
Vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kuchidzana.
Tine tariro yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwo yomukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here. Iye zvine zvatii hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasvibira.
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizimisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vabusitsa mwoyo vanoti vanoona sokuti kudera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda misangano reLabour Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kuchidzana kwayo neAmerica.
rerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo kukwira kwemitengo yezvinhu high inflation even mateksi yedu chayo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe uye CEO Africa Roundtable ZIDA pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Dr. Stembi Sonyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese, asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane nemakambani matatu chete anyorisa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwaMahachi kumaNikaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi, asi nyaya iyi haina kuenderera mberi zwakare sezvo vechipinge Road District Council varikunzi vari kuda kudzinga vagari ava kuti vavake dhorobha vasina kutumira chapupu. Taedza kubata mumwe mukuru mukanzuru iyi Eva Robert Zirasha vakati titaure nava Blessing Mamvosha vanova mukuru muChipinge Road District Council, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamwe vanomirira vagari vesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Nasi konga kui ni tare langari kuende rambe ya pinda ku trial nekuti vatambo uya dingati yuzware shitaki nya yanga haka mika kutu jenjende mberle kuti paidi wa mpakafi anenga haka miri la shpinge rwa jisuti kanzo kana kuti tet ana kubira au ya saka dare la zonzi rizoke zakari niswa peitini wa shiti kana pasina mpakafi wanenge wa uya waka miri la guru mende na kubira shpinge rwa jisuti kanzo nya yenge akura asa nga jidoma miri la shakata nasi vanga wawu ya kutare vanga wari makumina nira shanu anga 25 akamboya asakani vanhu vano 10 akamboya zvakare vakanzi vakungomirirwa vese iri nyaya hanicheta.
Ivo vekukanzuru yechipinge vari kupa zvikonzero here zvekuti sei vasiri kuya kudare?
Zviri kuitika vazuru ndezvekuti nyaya dziri kupuwa vagari dzakangosangana sangana inyaya dzekuti vechipinge ravhisikanzo havana mapepa anoratidza kuti nzvimbo iyi yavari kuti vagari haya kugara zvakanaka inonzi chii uye vana vakapara mhosva ipi. Saka dzingori nyaya dzinenge dzichikotaurwa zvadzo, asi vechipinge ravhisikanzokari havana chinokatika chingapa vagari mhosva, nekuti vagari inharaunda yavagari vachingogara ndo vatori nematsamba vanobhadhara mitero kumasotospilders ava kumadhimitape. Saka zviri kuoneka patina kuti angambouya kwekutanga anga akamirira hurumende waringati state akanibvunzurudzo zvekuti dare ratinga richingoseka nepaaita akanyaya dzekuti aiwa ivhura purezidendi zvongozi chititaurira kuti ndezvipi zvinoratidza kuti ivhu iyi nderenyu uye migani inotangira kuchinda papi. Saka ndinoona kuti vanenge vakamirira state kana kuti vakamirira avabhicha vakwanisi kuya kukarire nyaya dzavanoshandisa nedzekungochizvidzira nekuti ai asi uri mudare vanenge vasina humbozi iri vanhu vanga vava kuti vaseka nekuvachinyira. Saka ndinoona kuti hapana angakwanisa kuuya achimiririra RDC kana kumirira nekuti anenge achitsvirirwa nevanhu vanenge vari mudare. Saka kuona kwangu ishangosvikata kuti handisisiri pane angauya kuzomiririra state.
Saka vanhu vangani varikuda kubviswa pane kanzuri?
Vanhu varikuda kubviswa vese pamwe chete kwaMahachi vanga vari 406 ndivanga vakapiwa matsamba makumi marongomuna nevatanhatu ndivanga vakapiwa tsamba, asi ava vanga vari kuenda kukare ava tingari 25 ndeva vanenge vakangoita kumiririra patingati marepresentative nekuti magweta edu anga awe ni nyaya zekango fauna tinga wendi mnuweze kukoti ya tinga di administration ya kodi nenge ya difficult nenge waka wandi kataka ava ingo ya vari assemble ya kumirinda wangu wa gari wose ase kuona kudu mafambila donya ya mdari anangura liga pachina kuti haa bari haringa kwa nisi kuona wa gari vari ni mosha ito ni nyaya ingata kutu gaziri kwa pota kwa nyaya zemi kiemu ziri kwa baza kanaka nekuta huru kuro yekuti sosambi kwa fea
Mukuru wesangano rinomirira vagari re platform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge Mapurisa anonzi akachengetedza musunga mwana ane makore matatu kwemazuva matatu mushure mekusungawo ambuya vake nevamwe vairatidzira kusanganisira mwe mudzimai ainge akazvitakura kuHonde Valley Manicaland achivapomera mhosva yekuratidzira pachikoro cheSagambe Primary School. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu ndokuzobudiswa musungwa nemusi wechishanu. Mapurisa akavapomera mhosva yekukanganisa kuitwa kwemabasa echikoro pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vagari ava vainge vachinyunyuta nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa kwaiitwa nemukuru wechikoro ichi vaIvans Mwaturura. Vanhu vairatidzira vakadozobuda mujeri mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapindira. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro audza Studio 7 kuti kana nyaya yave mumaoko emapurisa havachakwanise kutaura nezvayo vakati tibate mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vatatenda zvigauke.
Kukutisa ndezvekuti pane vabereki vanobva kunzvimbo inonzi Sagambe kwa Mutasa. Vabereki ava vanga vane zvinyuto zvavo zvavanga vachida kuti vapetisheni kuva officials veeducation nevakuru vechikoro vanga vari panzvimbo iyi. Saka mukuda kuisa zvinyuto izvi zvavanga vanazvo vakazosangana nedambudziko rekusungwa mushure mezvinzi vanga vachikonzera yatinoti iyo disorderly conduct pachirungu. Saka mukusungwa imomo pakazosungwa madzimai maviri nevamwe varume vanokwana kuita 4. Pamadzimai paviri apa ndopanga pane vamwe mbuya vanga vane muzukuru wavo neumwe mudzimai anga akazvitakura avakazowanikwa vakazochengetwa paRoda Police Station.
Mapurisa pamutemo ane mvumo here kuti anga achichengetedza tichitarisa mwana mudiki akadai?
Tinenge tisingatarisire kuti zvakadai zvinge zvichiitika nekuti tinotarisira kuti kuchengeta munhu mufungwa inzira yekuti munhu arwoiswa pamberi pedare. Hatingatarisiri kuti mbuya vane kukura kwavaita uye nemuzukuru nesituation yavangada munhu angada kuiswa muusungwa. Zvikuru sei takatarisana nenyaya yekuti mhosva yacho yavanga vachipomerwa yedisorderly conduct haizi mhosva inganzi ine udzamuro huremu hungazoita kuti munhu anga achichengetwa muusungwa. Saka taitotarisira kuti kumwe zvekuda mapurisa vaizovapa yandiro kana chenjedze kuti munodiwa kuti munge muchizoenda kudare vozouya vachizoenda kudare vaita arrangement kana vaitawo kugadzirisa kuti mwana awana anenge achiwanda zviya atizotarisira mwana. Zvekuzoti mubereki nemwana zvese zvinge zvafanana nekubata tsuro negwenzi rayo mwana anosvika panguva yekuchengetwa mutapwa nekuda kwekuti mubereki kana kuti ari kumuchengeta ari kupomedzerwa mhosva.
Saka nyaya iyi yamira papi pari zvino vachaenda kudare here kana kuti
chishanu musi wa 8 takaenda kudare tine mutarisiro yekuti vachaiswa pamberi pedare. Asi mushure mekukurukura nevanochuchisa mhosva vachuchisi vakawana zvakakodzera kuti nyaya imboiswa padini vanhu ava vakaiswa pamberi pedare vachiwedzera kuzofeya feya yatinoti iyo vanozoita zvekuvasamona.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatatenda sigauke vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe, Malawi neZambia dzirikundikana kuchengetedza kodzero dzemadzimai anotenga nekutengesa zvinhu kune dzimwe nyika kana kuti informal cross-border traders. Izvi zvabuda mugwaro idzva rabudiswa nesangano iri. Madzimai anonzi anorohwa kumbunyikidzwa munyaya dzepabonde kutyisidzirwa nezvimwe. Izvi zvinonzi zvinowanzoitwa nevashandi vehurumende uye vamwe vanhuwo zvavo. Amnesty International inoti nyika nhatu idzi hadzina mitemo yakati simbei inochengetedza kodzero dzemadzimai uye nyika idziwo hadzina kuisa runyoro rwadzo pachibvumirano cheInternational Labour Organization chinochengetedza kodzero dzemadzimai nevashandi kana kuti ILO 2019 Violence and Harassment Convention. Taedza kubata gurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa asi vati vanga vari musangano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano Cross Border Traders Association.
Ipfumi womuZimbabwe nemararamiro emuZimbabwe mazuva ano aoma. Nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yokutengesa, ndiyo yaakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita seSouth Africa kana Zambia, kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuZimbabwe vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha, vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara. Zvimwe zvokuti kana vakabhadhara maprofits ose anopera, kana achinge asingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vakumbunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzepabonde. Kana vachinge varamba ndopavanenge vakutonzwawo vachishungurudzwa nemaofficials egovernment, kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo.
Saka zvii zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbunyikidzwa zvakadai?
Tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai. Mudzimai munhu anofanira kupuwa chiremerera, munhu asingafaniri kumuvhunyanyidzwa, munhu asingafaniri kushungurudzwa, asi munhu anofanira kuremekedzwa. Maonero edu isu madzimai tine basa rakakura. Kana zvichinzi musha, tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai. Kuti zvinzi nyika yamira, nyika iyoyo haifanisi kumira pasina madzimai. Saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanise kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzodzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanise kuremekera kodzero dzemadzimai. Hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushunguruza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita, asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai uyu zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe.
Asi idzo dzimwe nyaya dzamasimudza idzi muri kumbomhan'arawo here? Zvinofamba sei mukamhan'ara?
Kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara vamadzimai mazhinji vari kufema nenyaya yekuti hakuna kwadzinosvika. Kunyanya kumapurisa ndiko kwatonyanya uwewe. Unoenda kunoripota nyaya yako, nyaya yako isedza vanenge vachida mari kuti vakubatsire, saka vanenge vakuzvara izvovo zvepabonde futi kuti vakubatsire. Saka kwakuti tichienda kwacho tinenge takushaya kuti tienda kupi kuti tione rubatsiro.
Muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association vanga vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuMalawi vanoti panofanira kubviswa mutemo wekuvarambidza kubvisa nhumbu. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano munyika iyi yekuti vanhu zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 vakabvisa pamuviri munyika iyi kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Munyaya dzezveutano, Zambia yatambira majekiseni emushonga mutsva unodzivirira kuti munhu atapurirwe chirwere chemukondombera cheHIV. Izvi zvinoreva kuti pasi rose Zambia yave nyika yechipiri kushandisa Jackson iri riri kushandiswawo muAmerica. Mushonga mutsva uyu unonzi Cabotegravir uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Mukuziya nezve nyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Gunning.
Mushonga uyu une zvakanaka zvikuru asi une zvimwe zvatinofanira kungwarira. Mushonga weCabotegravir ndiwo mushonga watakushandiswa kuno kuAmerica watova negore tichiushandisa kuno kubaya avo vanenge vaine matambudziko nekunwa ari mapiritsi. Wakanaka nokuti unobayiwa kamwe chete pamwedzi miviri zvinopawo munhu mukana nenguva yekuti ambokangana nezvazvo. Asi kuda kuti vanhu vazive kuti mushonga uyu unonzi Ndewe PrEP kana kuti pre-exposure prophylaxis.
Munorevei papapa mungatsanangura?
Kana tichiti pre-exposure prophylaxis tinoreva kuti uyu mushonga uyu hausi wekurapa utachiona weHIV asi kuti ndewe kudzivirira. Munhu anobayiwa mushonga uyu munhu anenge aongororwa akaonekwa kuti haana utachiona weHIV. Kana abayiwa mushonga uyu unozoita kuti iye ange agadzira masoja kuti akasangana nemunhu ane utachiona mukana wake wekuti abatire utachiona unge usipo kana kuti wakanyanyoderera zvakanyanyisisa. Saka mushonga wakanakira kuti kana tikabaya vanhu vakawanda zvinoreva kuti vanhu ivavo kana vakuzoita zvekusangana pabonde mukana wavo wekuti wabatire utachiona weHIV unenge wadzikira zvakanyanya. Asi tine yambiro hombe yatinenge tichida kuti vanhu vanenge vachitora mushonga uyu nemachiremba vazive.
Iyi yambiro ipi?
Yambiro iyi ndeyekuti toda kuti vanhu vasakanganwa kana kuti vasafarisa kuti sezvo pava nemushonga wavo wavanopiwa uyu saka vakungoita madiro ajojina, nekuti pane zvimwe zvirwere zvavanogona kubata uye hakuna mushonga uri 100% kunyange iri nhomba. Zvandambotaura kuti mushonga uyu iPrep kana kuti inhomba inoita kuti munhu adzivirirwe kuti asabatira utachiona. Asi zvinogona kuti nepamwe vamwe vanopotsa vobatira utachiona uye kubatira zvimwe zvirwere zvinogona kuzovapinza muna sitaisireva kana kuti munjodzi hombe chaiyo chaiyo. Saka kana vanhu vatora mushonga ngavachirega kukanganwa zvavo kuzvibata nekugara vakazvidzora mukurarama kwavo kunyanya katakatarisa panyaya dzepabonde.
Zimbabwe ingakwanisa here kuti inge ichiita zvamuri kutaura izvozvi tichitarisawo kuti Zambia inenge iri padhuze?
Tingati Zimbabwe kuda munzvimbo dzakaita semadhorobha nokuti zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa kuti vanhu vari mumadhorobha kana kuti mumaguta akabudirira zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa uye panenge paine mukana wekuti vanhu ivava vagone kuongororwa kutione kuti vane utachiona here kana kuti havana. Asi kuzoenda kumaruwa kana takatarisa mamiriro akaita Zimbabwe, Zimbabwe haina hwaro hwakakwana hwekuti tingagona kundotesta vanhu vari kunana dotito uko kana kwacheche tichiona kuti havana utachiona here. Hatina infrastructure yacho iyoyo. Saka infrastructure iyo kana kuti hwaro hunofanira kutanga huchinge hwatovakwa. Kana hwavapo then ndo zvinozoita kuti Zimbabwe ikwanise. Asi vari mumadhorobha hongu tinoti Zimbabwe ine infrastructure inogona kupindurwa kana kuti kuitwa revamped kuti tione kuti mushonga unogona kupiwa here.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa kuburiswa kwevashandi vepamuzinda weAmerica kuHaiti, uko kune vanhu vari kurwisana zvinotyisa mushure mekupandukira hurumende. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Zviri kuitika kuHaiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iripo kuHaiti. Magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry Saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nema police stations yandingangoti vari kungoataka ma government institutions magenga yatoziva kuti akavhira kare from the 1950s we know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagenga aya paaka creator yainzi matontoni makute maparamilitaries ndosatichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magenga aya achirwisa state government
vamoyo zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muAmerica USA
zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutirayorwisa magangs aya saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagara tichiziva kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees especially marepublicans ava kuti marefugees haasi panobvumbudzo tauye kuamerica saka since Haiti iri padhuze neAmerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa naDonald Trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti saka nyika haisi safe so yeah it is going to become a political issue pamaelections
vanhuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaden moyo vachitaura natanonoka wande westudio 7 vari muvirginia muno muamerica yave nguva yenyu vateereri kuti muzvitaurire mega zvamunofunga
aiwa ini ndine murume uyu anoti vamunangagwa rekedzai vatonge ndivo vakarwa hondo kati vamunangarwa vacho vairwa hondo vari voga here vakarwa marwiri chii hondo vari voga vakawanda vakarwa hondo navamunangagwa ivavo vanotoda kutongawo hondo haina kurwa nomunhu mumwe chete yakarwa navakawanda vakawandisa vana baba vedu vakafira kuhondo ikoko vakafa vasinambousununguka vakawanda vamwe vaanotova navo muzanu PF imomo isu hativengi vamunangagwa hativengi zanu PF asi tinovenga matongero avo vamunangagwa vanhu vanovenga matongero avamunangagwa ngaambobvawo kupinde mumwe
infact rimunangagwa emazon akutotamba nenguva nyaya yekugadzisa gukura hundi ndeyekutongoti iye pachake iye azviise kumapurisa ndokuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kwete kuti unotsvaka zvimachifi wogadza zvimachivi zvako wozviisa munguva inei zvisingazivi negukura hundi ndozvoodana kuti uya tigadzise nyaya yegukura hundi makambozviona kupi kana vachinogadza nyaya yegukura hundi ngavatsvake machifu anga aripo nguva iyoyo navakuru vanga vakote zvana charumbira izvi zvana fortune vanhu vakudzidzira kuita politics hamuchisina munhu weculture netsika muzimbabwe wamunhu wepolitics nderimwe basa roda kutoti riiswe munhu wanoziva zvechivanhu zvetsika zvamagari kwete zvana charumbira zvava kuda kuitwa zvepolitics aiwa hazvichizvo
makadi makadi zvenyu vanhu vamwari munoona kuti timu rairi yarinonzwa namunangagwa riyariya ndo vanhu vasina kana basa nevanhu vezimbabwe havana kana basa nemasankisheni avari kutemerwa havana kana basa noupenyu hwavana vezimbabwe dei vanga vainobasa noupenyu hwevana vezimbabwe vaipaza here dzimba dzevanhu dzorongopaza vanhu vasina mhosva vakazvigarira zvavari kutsvaka pokuraramika vanopaza dzimba dzevanhu havapi pokugara saka havana kana basa noupenyu hwevanhu vane basa noupenyu hwavo because there is a difference between kutonga nekutungamira avari kutitonga
kune vanhu vezanu ndinoreva kuti mundibatsirewo nokupindurawo mubvunzo uyu mwoyo yenyu inofara chaizvo muchisapota munangagwa kuti atsikirire zvinhu kuti zvisabuda zvegukura hundi atsikirire kuti dzamara asazikanwa kuti akafa sei atsikirire kuti vamasaya vakafa sei navamwe vese vandasiye kudoma mazita munofunga here vanhu vezano kana kuti kunyange vechidiki vacho mangwana zviri pauriwo tichazokuonawo nyangariswa hamukanganisika munoreswa pakutaura pamuromo mobva manyangariswawo sezviri kuitwa vamwe avo tinozoti kudini nemi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 Sezo nguwa edia pera vatereri msakangu wukunzwa chirongwa cheduche live talk na 8 PM nasi apo tisi kutawara nyaya yenzara tombo kupaye msore na omuchidimbu vamwe vanamzi na bizimisi wekwa Amerika vari Mzimbabwe panguwa yokandra na makovu ne matete pakati penyika mbiri iti kurugwende ramberi tashuka kumagumwe chirongwa cheduche nasi anukoneke ni mfaro ndinwe New Blessing Zulu Dream Washington DC tukisa yamina Gibbs Dube munaoze isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.